ndini marvelous mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yenaudzedu dzanhasi muvhuro gunyana 18-2017. Chirongwa chekunyoresa pachishandiswa muchina yechizvino-zvino yebiometric voter registration kits inotanga munyika, asi vanhu vashoma vachinyoresa kuti vazovhota musarudzo dzegore rinouya. Bato reMDCT rinoti mutungamiri waro vaMorgan Tsvangirai vari kuita zviri nani kuSouth Africa uko vari kurapwa. Sangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association rinotungamirwa navaChris Mutsvangwa roendesa gurukota revakarwa muhondo kumatare richiti vari kushandiswa nezanoPF kuti vaumbe sangano revakarwa hondo rinorerekera kumutungamiri wezanoPF vaRobert Mugabe. Nyaya yakakwidzwa kumatare neMDCT ichiti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakakanganisa pavakataura mazuva echirongwa cheBVR inotadza kunzwikwa mudare sezvo gweta rava Mugabe rati ranga risina kugadzirira. Dynamos inorohwa neCapes United 1-0 izvo zvakaitadzisa kuenda pamusoro pemakwikwi eCastle Lager Premier Soccer League nezuro. Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa chirongwa chekunyoresa kuvhota pachishandiswa mishina mitsva yebiometric voter registration. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisa yanoti 909am ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai pafacebook motsvaga pakanzi VOA Shona, mudzvanya pakanzi like.